manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri muswe mugovera kurume 25 2017 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musadipende power kungodipenda power. Dipendai vanhu. Ndo message iri kuti dipendai vanhu ndozvaita kuti vanhu vave nekodzero. Hatingaiti independence is not freedom.
Vatsvangirai vanoti vakagadzirira kutaurirana nevakuru vemauto kuti vasapindire mune zvinenge zvabuda musarudzo dza 2018.
Kunyaya yetyphoid iyo yemanyoka nekurutsa nemunhu anenge aine temperature zvichionekwa kunzi zvakanangana netyphoid hapana anobhadhariswa nyaya iyoyo. Tinenge tichida kuti typhoid ikurumidze kupera.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vokurudzira vose vanofungidzira kuti vane cholera kana typhoid kuti vaende kumakirinika sezvo vachirapwa pachena. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vakagadzirira kuita hurukuro nevakuru vakuru vemauto kuti varemekedze zvinenge zvabuda musarudzo dzegore rinouya kwete kuda kungozemberana nezvido zveZANU-PF kwete zvevana veZimbabwe. Muna 2008 vatsvangirai vanoti vakakunda asi sangano rinoona nezvesarudzo rakanonoka kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo nenyaya yekuda kubirira. Vamwe vakuru vakuru vemauto nemapurisa vanosimbotiwo avatambire zvinenge zvabuda musarudzo vatsvangirai kana mumwe anopikisa akakunda asina kuenda kuhondo. Asi vatsvangirai vanoti rwendo runo vakagadzirira kutaurirana nevakuru vakuru vemauto ava nezvenyaya iyi.
Notaura nawo tinoda kuvaudza kuti change yatiri kurwisa iyo. It's good for everyone. Musadipende power kungodipenda power. Dipendai vanhu. Ndo message iri kuti dipendai vanhu ndozvaita kuti vanhu vave nekodzero. Hatingaiti independence is not freedom. Ngatiite independence vanhu vedu vasungunuke. Kana vakasungunuka then independence inenge ine mini. Kana iri nyaya yongoti tokuita independence yekunzi Zimbabwe chedu neZANU-PF. Handifungi kuti pane vane rusununguko pakadaro.
Ikoku ozeki uko zvii zvingade kuvandudzwa semaonero enyu uye United Nations ingatore danho ripi kuti sarudzo dzisaite mutauro?
Chokutanga ndechekuti United Nations yanga yaita process yokuti vari kuchatenga makits achazoitwa BVR ndo vanga vari muprocess yekuinterview. Vanga vasara nemakambani matatu. Vanga vatovapa stage yekuti pamwe chete nezeke vachitesta machinishini yacho. Pando pakabva pauya hurumende ichitiyo achisiyai taakudi taakuda kutora over isusu. Na ndo zvakonzera problem.
Chinonetsa ndechekuti kana musarudzo muchiita mutauro yakadai vanhu vanogona kuti saka ndoendere hangu kunovhota. Pane chachinja here chekuti mungati mungakwanise kuita kuti kana maresults akanonoka sezvakamboita paipa pange pachiuya shanduko nemamiriro azvakaita?
Isu tiri kutarisira kuti pave neelection inogona kutambirwa navanhu vese. Ndosaka muchiona tichiisa pressure zvakadai. Toda kuti election yedu iwe free and fair and credible. Nokuda kuti isu chete nyika inoramba ichingoita madisputed election. Zvinhu zvinongoramba zvichingoitika ndezvekuti vanhu vanoramba vachikakatana zvisina basa rese. Ende hapana chinofamba kuvanhu mani. Last election 2013, 40% of the people ndo vakaenda kunovhota. And kana pasina kugadziriswa zvinhu zvakadai, I'm sorry kuti vanhu vachangoona kuti better tingosiyana nazvo. Zvino handizvo zvinobatsira nyika izvozvo. Kuita 40% participation yeelection. Zvinotaridza kuti pane something chiri wrong. And chiri wrong chacho ndechekuti hapasi free and fair. Zvinhu zvese zvauri kutaura izvozvo ndozvino zviri kuguma vanhu vava kuti zvine basa rei nekuti mugaba wachanongobira achidzokera. Saka izvozvo zvinogodora vanhu izvozvo. Kana iri election ngaaite election, haikona kuita election inobva yatozikanwa kunzi pakupera kwayo ahwina ndini nii muchitoziva kuti pakabirwa.
Nyaya yekupedzisira yatingabati ndemindai, muri kutiwo kudii sebato reMDC?
Isusu takagara tataura kubva pakutanga kweMDC tichiti isusu minda ngaipuwe vanhu kwete mapoliticians. Iye zvino ukaona Zulu yokuti look vanhu vakaparana minda vamugabe vane 13 farms mudzimai wavo hamina andimangai all cabinet minister all judges all senior civil service vakaparana minda. Vanhu chaivo vaida minda variko kumareserve vakangoita crowded ende magoero wacho ayaitwa aiita kuti munhu wana ane more than one farm ende zvoita kuti uri wezanu PF here kana kuti hausi wezanu PF. So tine dambudziko iroro rokutanga pada kugadzirwa ipapo. But tiri pakugadzirisa nyaya yeminda iko isu hatina pfungwa dzokubvisa munhu papurazi paakapiwa zviri pachena nehurumende because ihurumende kayakamu. Saka anofanira kuwana nguva yekuti agare ipapo agorima. Chinhu chiri kunoedza ndechekuti vanhu ivavo vakapiwa mapurazi ndo vaakupiwa futi chikafu food aid ivo vachifanira kurimira nyika. That's where the problem is. Production is very low. So vanofanira kuwana assistance yokuti vanhu ivavo vakwanisa kurima. Vanofanira kuwana mafertilizer, vanofanira kuwana training so that they are able to be productive. The third area iripo panyaya yeminda ndeyekuti vanhu ngavapiwe matitle ndokuti vakukwanisa kuti vakwanise kunotora mari vachiisa nokuti haungangotori mari kaivo usina usingazivi kuti mari yacho inoenda kupi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vakurudzira vanhu kuti vaende kumakirinika ari pedyo navo kunorapwa pachena kana vachifungidzira kuti vane zvirwere zvetyphoid kana cholera. Izvi zvinotevera kufa kwemunhu mumwe chete kuHeathcliff muHarare netyphoid uye mumwe munhu anofungidzirwawo kuti akafa necholera kuEppworth. Dr. Parirenyatwa vati dambudziko iri rinopera chete ndokunge vanhu vawana mvura yakachena kubva kukanzuru. Zvimwe zvibhorani zvekuHeathcliff zvakatovharwa nekuda kwedambudziko iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Parirenyatwa.
Zviri kuitika ipapa apa ndezvekuti indaa yekuti kwakaita mvura yakaflada. Mamwe maboreholes mvura yakafura nepamusoro pebore ichiyerera saka yakapinza tsvina mumaboreholes. So those some of the boreholes are now contaminated, hazisina kunaka. Saka takumbira City of Harare kuti iite look at maboreholes ari muHarare. Saka aite maHarare ese and vamwe vaona kuti kuHeathcliff kune mamwe maboreholes asina kunaka. Out of the seven waita look at four contaminated. Saka ikokoko and kwaita a number of people who are being investigated for typhoid. Neku, as you know, typhoid yenge yakanyanya kuMbare, yenge yakanyanya kuGlenview, neku Budiriro. So yeku Heathcliff is one of those kwaita a new issue yekuti vanhu vari kutotarisa ikoko kuti maboreholes ese awe ari clean. And the answer chaiye hombe ndeyekuti tione municipal water yetinoziva kuti municipal water iri clean, inozokwanzi yakanyatsotestwa. Maboreholes ese edu ese anofanira kutotestwa.
Dr. Pari, vanhu vange varwara vari kurapwa pachena, akatida kuti munyatsojekese ipapa kuti vanhu vasatye kuenda kuchipatara.
Anenge arwara vese ari kufungira kuti haasi kunzwa zvakanaka, vari kuita manyoka achirutsa. Tinenge tichiti ngaende pakliniki iri padyo naye, hapana anosvikochadyiwa nenyaya yetyphoid. Hapana takatoisa instruction iyoyo yekuti kunyaya yetyphoid iyo yemanyoka nekurutsa nemunhu anenge aine temperature zvichionekwa kunzi zvakanangana netyphoid, hapana anobhadhariswa nyaya iyoyo. Tinenge tichida kuti ndatoda kuti typhoid ikurumidze kupera. Saka vanhu havafaniri kugara kudzimba dzavo vachingorwara variko, ngavaende kumakliniki, hapana anovabhadharisa.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare kuVictoria Falls. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa matambudziko opinda munyika nekushaya simba koita mari yemabond notes. Munyika munonzi mave nemitengo mitatu inoti wekushandisa kadhi reATM, wekushandisa dhora rekuAmerica uye webond note. Dhora rekuAmerica ndiro rine simba rakanyanya. Mari munyika iri kurambawo ichinetsa kunyange hazvo hurumende yakaparura mari yemabond notes iyi. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanoti dhora rekuAmerica rinowanikwa chete kana nyika yatengesa zvinhu kunze kwenyika.
Blessing chekutanga ndikandikudza kuti foreign currency inofanira kunzivizwa end. We need to end the foreign exchange before it is made available. Kazhinji notutumana zvikuwana kazhinji zvikuru nekuti vanhu vanongofunga kuti foreign currency inonga ingoipo nguva dzose. Tinofa kuti iite foreign currency tiite any first tozoishandisa. Saka tokuti vanhu vatutumane kazhinji nekunzwa kuti tatsvaga here foreign currency yacho. Saka we need to change the narrative of earning the foreign currency first before we speak that of spending it. So we need to spend, we need to earn it first as a question of principle. Then we then don't think of using it or finding it in my ATM machine. Saka if dai shungu dzakadaro dzokutsvaga mari maATM dziro dzokutsvaga foreign currency yacho dzingapindana zvikuru. We need it by now to ensure that we have the narrative of production of goods and services so that they can bring foreign currency to Zimbabwe togotsvaga maATM machine.
Mubvunzo wekupedzisira Dr. Mangudya, ko vamwe vanga vachiti vamwe vakutengesa dhora rekuAmerica nemari yepamusoro zvichienzaniswa nebond. Muri kuzviongorora here izvi?
Izvo tinonzwa kuti zviri kuitwa kumaparo magazi. Asi tiri kuzviongorora nekuti isusu what we say ndekuti munhu wese kuti foreign currency unofanira kubank. Why do you need to go kuparo market? It means that you know the externalization premium which you want to pay. If you have the money kubank, if you can money kubank, why do one go to paro market? Chechipiri, who is making such a huge margins for you to go to paro market? Kotenge mare nemari pamusoro undokushandisa chimari chiyo. So I think we need also to ask those people who is before, who is, see the problem in Zimbabwe is that we are using foreign exchange as a medium of exchange, as a domestic currency, as a result in a temptation for people to externalize. So we think those people who are buying paro market is for bad intentions of wanting to extend the money.
Governor weRBZ Dr. John Mangudya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nenyaya dzekurima, nhasi tiri kuita hurukuro naSachigaro wechiyadzwa Community Development Trust vaMalvin Mudiwa, avo vanoti vari kunedzekana zvikuru nekambani yehurumende yave kuchera mangoda kwachiyadzwa yeZimbabwe Consolidated Diamond Company. VaMudiwa vanoti kambani iyi iri kuda kufukunura makuva hama dzavo dzakashaya kare asi isiri kuda kuvapa muripo wakakwana. Vanotiwo vagari vemunzvimbo mavo havana chouviri chavari kuwana kubva kuminda yemangoda iyi.
Kuminda yemangoda uku ZCDC ndo yakazoita take over kubva pavakamiswa mamining companies mamwe ese. Saka ZCDC iri kumainawo isingateedzeri zvinodiwa mukucherwa kwamadiamonds. Zvakadai nekuti vanochera vasina magwaro akadai ngemaEIA Environmental Impact Assessment. Zviri kukonzera kuti vari kuchera mudzimba, vari kutamisa vanhu zvisiri pamutemo, zvisina kuinvolvawo vamwe vanhu vaya vanenge vakutamiswa. Havasi kupihwa mukana wokuti zvataa kukutamisai kudai tichakupai compensation yakadii, kwamuri kuenda kwacho muri kukuda here, and havasi kupuwe nguva yekunyatsogadzirira. Vanopolute mvura, vari kupolute air. Distance inobvumirwa kuti vachere nemisha yevanhu handifungi kuti zviri pamutemo, varobva vachere muyadhi chaimo chaimo vasingaremekedzi kodzero dzevanhu. Zvakare tine mashoko ekuti vari kuchera hamene kuti vati vabvumirwa here kuti vachere mumaconcession emacompanies aya akabva zvakadai ndiana Mbada. Takanzwa kuti kune mitaka inosvika about 150,000 tons yeo yanga ready for processing yakando disappear. Tikiziye kuti vakanga vapuwe mvumo here nekuti motikari dzavo dziri kuonekawo dzichisvike pamitaka iyoyo dzichitora zvakare isusu takazoti takava challenge awo se Marange Development Trust kuti ZCDC hamukwanisi kungomanikidza vanhu musina kutaura naonawo musina kuvapa mukana wekuti relocation itakuita iyi richafamba sei. Saka zvava zvakakodzera kuti timbomira, saka takaende kumatare edzimhosva. Iyo vakazoconsenda kuti sure zvatiri kuita izvi hazvisiri pamutemo. Saka takazopuwe court order yekuti ngavamire mafurther relocation vasati vawirirana nevamwe vano mwavari kuvaka mwavari kuchera imomo. Zvakare izvozvi tine issue iri burning yemakuva, rodo relocate makuva vasati vataurirana nemafamilies. Mafamilies ari vane makuva paakudocherwa. Saka iyo vari kuti tichabvise makuvaya tisina kukupai compensation. Chatinokwanisa kuita kukupai mabhokisi, tokupai chikafu. Saka vanhu vari kuti aiwa zvamudaro nekuti iprocess yetakatoita mabhokisi hamusi kutipa, it's not an advantage kwatiri kana kuti a privilege. Imini takatoita process yese yekuvige munhu, tikaite chikafu tikadini. Vanhu vese vakatodisplesa, vamwe vakatodisplesa nekuda kwekumainwa kubadhaimond.
Saka vagari vari kuti vari kuda mari yekuita izvi.
Saka tinenge taakude kuti process iyayo itwa kutanga zverufu patsva. Vanhu vaya vanofanira kudaidzwa vachiuya at a cost. Saka isusu tinofanira kuti mutipowo mukana wekuti titaurire kuti tingadawo marini. Vagari vari kuti ivo ngavanyise muzvinyorwa kuti chii chaizvo chavarode kuita, varode kuise kupi, varode kuita sei nhingi yacho. Isusu tochizoona kuti pane zvavanenge vataura zviya, isusu totiwo ndo panozobvawo amaundi yatinofungiridzira kuti iri reasonable yekuti tizomitawo makosti aya ekurelocata vanhu.
Mataurawo kuti mvura yenyu haina kuchena, saka haisi kukanganisa here vanhu nezvipfuyo?
Mvura zvavari kuita pakugeza kwavanoita madiamonds izvozvi pamavhiki mashoma andodarika ndopa vakatombo complya mushure mekunga taite demonstration yekuti rwizi masvibisira amaite rwizi sawe haasisiriwo, ende vaitombovhara mvura isati yatonaya vaitovhara rwizi muna save kuzasi uko mombe dzakutofa nekuda kwekuti kwakusina mvura. Tikazoite demonstration nemamwewo mastakeholders but zvakazobva zvasvike munzeve dzavo vakazotanga kuvhurire mvura iya.
Imi sevagari mungati pane chamuri kuwanawo here mukubva mukucherwa kwemangoda kubva zvauya iyo kambani itsva yezcdc?
Ndingatepa mukoma blessing, ndingatonyepa kuti paine chinonongedzereka chaiko chekuti zcdc kana kuti mamining companies akanga achimaina pane chiripo chatinoona chinobatika. Hakuna migwagwa yedu, hatina kana chimwe chaicho. Taitombofunga kuti dzimwe nguva mari yavakanga vakapromisa kuti vachaisa muzimunya Marange Community Ownership Trust ndiyo yatichazokwanisa kuitawo madevelopment projects edu, asi izvozvi zvapana. Zvatiri kutataura izvozvi izvi, ana anjini vari mubishi rekutotakure zvinhu zvavo vaakutoenda. Saka isusu tirine chinyunyuto, tiri kutsutsumwa. Tanga tichiti dai zvaitokwanisika vaitosiye zvinhu zviya zviya, zvochitomirire kuti chii panzvimbo yedevelopment yavaifanire kuita munzvimbo yedu. Taifanira kubatire zvinhu izvo zviya zviya kuti zvisasatoenda nekuti hapana chavakaita. Chavo chavakakwanisa kuita kutore mupfumi hwedu madiamonds vachibva vasiya isusu macommunity tiri more vulnerable than before.
Sachigaro wechiyadzwa Community Development Trust vaMalvin Mudiwa vari parunhare kwachiyadzwa. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi ndaita rombo rakanaka kunge ndiine hurukuro nemumwe wevanyarikani vakauya kumusangano mukuru wemadzimai kuUnited Nations uyo uchangobva kupera muNew York. Regai vazvitaurire vega kuti ndiani uyezve kuti vatipe kuti zvii zviri kubuda kumusangano uyu.
Ini ndinoitwa Nyaradzai Gumbonranda, ndinomiririra ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust, sangano rinoona nekubatsira kunyanya vasikana nevechidiki muZimbabwe, randakatanga ndichirangarira mai vangu neupenyu watakararama semuri. Uyezve ndinomiririra African Union mubatanidzwa wenyika dzese dzemuAfrica pachirongwa chekudzivirira kuroorwa nekurodzwa kwevana vachiri vadiki. Ndafambira musangano unoitwa kamwe chete pagore weUnited Nations wemubatanidzwa wenyika dzese dzepasi rino uchiona nyaya dzebudiriro nekugara zvakanaka kwemadzimai.
Zvii zvamungade kuona hurumende dzedu nyanya dzekunyika dzakadai seZimbabwe dzichigadzirisa mune ramangwana?
Ini ndiri pano ndaona kuti kuuya kwandakaita kwakanga kusiri kwekuti chete ndisumudzire nyaya kuti hurumende dzedu dzive nemitemo inosimbisa kuti madzimai kunyanya vechidiki vange vakachengetedzeka vachizowanawo upenyu hwavo huchizovawo neuwana mukana yakanaka ramangwana. Asiwo ndakaona zvichikosha kuti ivo vechidiki pachezvavo vange vakazvimiririra vachikwanisawo kupa pfungwa dzavo zvavanofunga zvavanosangana nazvo mukurarama kwavo nekupawo kurudziro yavo kuhurumende dzedu. Saka ndakakwanisa kunge ndiripo nevechidiki vanosvika 12 vakanga vakatsigirwawo nevabereki vavo vana vachibva kumativi mana enyika asi vazhinji vacho vari vekunyika yedu yeZimbabwe.
Pane zvimhinga mpinyi zvamakasangana nazvo here mukuedza kuunzawo vana vanobva mumaruva kuti vakwanise kunge vari pane mimwe misangano yevechidiki yaiitwa iko kuno kuNew York?
Ndakazoshungurudzikawo zvikuru kuti vechidiki vataida kuti vange tinge tinavo kuno kuNew York. Avo vanova vakawanikwa vachiri vadiki vari vana vanogara kumaruwa havana kukwanisa kunge tinavo. Vakasangana nematambudziko mazhinji kuti vakwanise kuti vasvike pano, akavatadzisa kuti vasvike pano. Vamwe vavo vakanga vasina mabirth certificate, saka taifanira kutanga tatora mabirth. Kana tapedzezvo tofambira passport, tapedzezvo vozofambira kumavisa. Iye kumavisa vaizobvunzwa kuti unoshanda here, une imba here, ukaenda kuAmerica uchadzoka here, uye vamwe vonzi unza bank statement yekuratidza kuti une chiwo iwe pache zvako. Chero takanga tine tsamba dzinotsigira kuti tiri kuvabatsira kuti vauye kuno, asi vamwe takaona vasingakwanise kuzopiwa magwaro ekuti vapinde muno munyika. Saka tiri kuona kuti pachine dambudziko rekuti hurombo kushaya chaiko kuri kuita kuti vanhu vane matambudziko ataunganira isi kuti titaure nezvavo vasakwanisa kunge vari pano vachizvimiririra. Iri dambudziko guru randiri kutokurudzira kuti vemusangana iwoyo wemubatanidzwa wenyika dzepasi rino rese vagadzirise, sekuti ndiyo inongotaurwa pachirungu kuti idiscrimination.
Sei dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera riri kunyanyotekeshera kumaruva nyanya kumashonaland central?
Dambudziko riri kuitika ndingaona zviri zvinhu zvitatu. Chekutanga ndechekuti vana vari kuti vari muchikoro anenge asisina tarisiro yamangwana yakasimba, kuti kana ndikapedza chikoro mabasa acho ari kupi? Saka mwana anenge akutoona kunge kuroorwa ndiko kuchatomburisa munhamo. Opedzesera dzimwe nguva pakurarama ipapa haasi kuwana zvinomukwanira, varume votora advantage. Opedzisira mwana akukonzwa varume havacharemekedza vana vedu, uyewo vana vanenge vane dambudziko rekuti haachakoshesa chikoro. Asi chimwe chinokosha ndechekuti hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu. Kuzvikoro kwakave nedzidzo ine mutsigo yekuti vana vanenge vachitoshuvira kuenda kuchikoro. Zvikoro zvikange zvine zvakazvikwanira, zvipatara zvine zvakakwana, vana vachiwana dzidziso yezvemakuriro nemafambisirwo anoitwa upenyu, vana vanokwanisa kuti agozoziva kuti inini nguva yangu haisati yasvika, kana ndikasaroorwa pari zvino ndinokwanisa kuwana chakati paupenyu. Saka dambudziko guru nderekuti madzibaba remekedzai vana vedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyaradzai Gumbo Nzvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekunyunyuta kuri kuitwa nesangano revagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust pamusoro peurongwa huri kuratidzwa nebazi rezvekutongwa kwematunhu wekuenderera mberi nekuiswa kwema toll gates kana kuti nzvimbo dzinobhadharwa mitero nevatyairi vanenge vachishandisa migwagwa. Sangano iri riri kuti mashoko akaziviswa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia kasikuere kuti vachaenderera mberi nekuvaka nzvimbo dzinenge dziine matoll gate idzi ari kuvashungurudza sezvo pasina kugarwa pasi nevamwe vane chekuita neurongwa hwekushandiswa kwemigwagwa mumaguta. Kuti tinzwe kunyunyuta kwesangano iri, tabata mukuru wechitungisa Residence Trust vaMavilas Kumalo. Mungatiudza kuti chii chaizvo chamuri kunyanyo nyunyuta nacho chaita kuti munyore gwaro renyunyuto pamusoro peurongwa hwematoll gates huri kutaurwa kana huri kususukidzwa navakasukuwerewo?
Nyunyuto yedu huru ndeinoti nguva pfupi yapfuura takaona hurumende ichiisa matoll gates mumahighways, migwagwa yedu mikuru yemuZimbabwe. Chinangwa chavo chavaitaura panguva iyoyo vaiti ndeyekuunganidza mari yatingati pachirungu road fund, yekuti kana migwagwa yedu ichinge yakanganisika homwe iyoyo ndiyo inozoshandiswa kugadzirisa migwagwa inenge yasata, vatiti maportals kuchereka-chereka kwainenge yaita kuya nezvimwe zvine zvichidiwawo mumigwagwa. Zvakare mari iyoyo ichizokwanisa kuvaka mimwe migwagwa minyowa nekuisa tara migwagwa. Asi mari iyoyo hatisati taona kuti mamillions ari kuunganidzwa nehurumende pagore rega rega iri kushanda kupi, zvakare iri kuendepi, nokuti taifanirwa kuona kuti pakatanga kuitwa homwe iyi yezinara taifanirwa kuzoona migwagwa yedu ichiratidza kuti zvedi pane basa riri kuitwa uye yaakuita zviri nani. Asi takatoona zveopposite, takatanga kuona migwagwa yedu ichitopfuurira mberi nekukoromoka. Saka ndo chinyunyuto chatiinacho chikuru ichocho mukoma kanembiri.
Hamuone here kuti dzimwe nguva mari iri kuunganidzwa kubva kumitero yepamugwagwa iyoyi kana kumatoll inenge iri shoma kuti iite zvose zvamuri kutarisira? Saka hurumende iri kuedza kuwedzera nzvimbo dzekuti vange vachiwana nadzo mari?
Izvozvo hatizvirambi, asi nyunyuto yedu inobva pakuti inoita shoma mari iyi nekuti iri kushandiswa muchivange. Hapana anoziva kuti hurumende inowana mari yakawanda zvakadii. Hapana anoziva kuti inozomboshandiswa yacho mumigwagwa yakawanda zvakadii. Tinotozongoita zvekuverenga zvimwe nguva dzaakubuda mumapepanhau kuti pane mari yatadza kushandiswa zvakanaka. Ndingapa semuenzaniso, mazuva apfuura takaona imwe kambani inonzi Southern Region Trading iri kumaneja matoll gates iyaya mumugwagwa unogama Mutare uchinobata kuGate Bridge uchikira nemumasvingo. Ichinzi kambani iyoyo ine kusashandisa kwakanaka kwayakaita mari idzodzo mumugwagwa. Saka ndezvinozoitiripo nekuti mari iyi haizi kumanejwa ine transparent way.
Saka muri kutarisira here kuzogara pasi kana kuti kusvitsa mashoko enyu aya kune gurukota kana kubazi rakanangana nenyaya dzematoll gate?
Hongu, tiri kutori izvozvi musisi wekuti tirongedza gwaro. Kana tapedza kurongedza gwaro irori tinorisiya kumahofisi avakasukuwere na permanent secretary wavo injinia Joti Mulilo. Tosiyawo rimwe zvakare kuportfolio committee yetransport yekupalamendi nekutiwo iri kubatiridzawo munyaya iyoyi, nekuti takanga netigumbura isu inyaya dzekuti minista vanomirira zvetransport neinfrastructural development Dr Joram Gumbo vakabuda vachizviramba vachiti ivo havanei nechekuita maringe nenyaya iyoyi. Saka totishamisika isu kuti ko interest yavakasukuwere ndeyei munyaya iyi? Zvakare nyaya iyi haifanirwe here kunge yakadiscaswa kuti the level yekabhineti? Pakabuda paine option yebhazimeni kana kuti hurumende yaita chisungo chekuti yaakufambira mberi sei. Asi matakatano aripo aya pakati pavagumo navaakasukuwere anoratidza kuti nyaya iyi haina kunyatsomira mune zvakanaka.
Avo vanga vari mukuru wechitungisa Residence Trust vaMavilas Kumalo muchirongwa chedu Upenyu Hwedu chamunopakurirwa neni Jonga Kandemiri tiri muWashington DC. Ndokuonekai nemufaro ndichikusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munawo dzechindebele.